Downloadani tikumvera nyimbo dza vamwamba vamwanga
dot what is happening mask it
with jr
pads
akande batar hoko hanzi bamnin pindai yenyu nas inoperera kukama kundi batar hoko hanzi bamnin pindai amna mask man ofisa chingomirai muhomwe mangu ndine don danchida kutika satsa pamos ofisa mudumbu ndine gomba maska panaka neye kuteka dom
fana kanda tombi paspe buku kukamba uchabayo wandi padom usasu taura kumamero ndino nyura yako ya pera tata
sandi batera fuma ndivara don dogo ndakutaka chitina ndika kusati ndine mosa asi handizi mutapu sandi daro ndiri mnyika ya babu ofisa musandi tsikirira ndiri mnyika ya muno fando wakundimiririra ai ofisa msandi daro ndinogona kungouya kumarika vari ndikabache
akani matar hoko sikanzi bamnin pindai yenyu nasi inoperera kukama kundi matar hoko hanzi bamnin pindai amna masman
hey. Bamnin uyai pano muri kuti chii Don fanda urudichi dokana vanu ganorara kugaiko papo
ofisa chimbomire kundi bata bruko munodambura pandira ngundere mbe chimondi mirira ndakupa itom aikona kuti rafa
papo fanda mimi ndi mafana nedzungu funga dombi reze domba chambadzira kuma mabiza chakubata next time dora rora ruwani wanyura oh
manje ndichakubatai musinaere ndiri windi muchafamba netsoko kombi yandinozadza mupinde ipo chajumai ofisa
akandi batar hoko sikanzi bamnin pindai
yenyu nasi inoperera kukama kundi batar hoko hanzi bamnin pindai
amna masman
mfara dombi rako rwanza orait yatite hafafa yapadusi yatite hafafa yatite hafamani wefanego
Ofisa moyo wenyu wakashira mandivhara dombi rangu rechepu andina kumbomukira ininda chaira kombi ofisa kuno wapi
moyo wangu iko zvino wazvimba maofisa ose nchatsikirira ndoti mose ndichakukuwadzai ndichiti one to them vaishe
bonde mina babylon bonde mina babylon oh officer stay under my feet bonde mina babylon mi say
matar hoko sikanzi bamnin pindai
yenyu nasi inoperera kukama kundi matar hoko hanzi bamnin pindai
amna masman
akandi matar hoko hanzi bamnin pindai inoperera kukama
hanzi
bamnin pindai
amna masman ndikumvera nyimbo dza vamwamba pamalawiwanga.com